Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wesvondo, mbudzi 26, 2023. Makaterera kuStudio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City nezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana akaramba achirutsa nekuita manyoka anoita kuti dehydration inozoita iyo kuti blood pressure ridone, apa anokwanisa kuita confusion kana kutozoita mamwe maproblem ekuti mimwe mitezo yemuviri zvinosanganisira itsvo zvisashanda zvakanaka.
Hurumende yokurudzirwa kuita hurukuro nevanotengesa mumigwagwa kuedza kupedza dambudziko rechirwere chekorera iro icho choramba chichipararira zvinotyisa munyika.
Ndingatoshamisika zvikuru ingaita minana iye yakaitika yaibuda zvihuta mvura ndo ingaitika takaverenga mubhaibheri nekuti zvemuti anoshanda nesi harishandiba.
Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube woshorwa nevamwe nekuda kuita bhajeti mumadhora emunyika. Vamwe vasungwa vekuIsrael nePalestine vasunungurwa nhasi mushure menhaurirano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vanoshanda kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti zvakakosha kuti hurumende nevanotengesa mumigwagwa vaite nhaurirano dzekuonesana panyaya yekuti chirwere chekorera chingapedzwa sei. Hurumende iri kuda kumanikidza makanzuru kuti asunge vari kutengesa mumigwagwa, izvo zviri kunzi nevanotengesa mumigwagwa ava hazvishande uye vachazviramba. Vanhu vanodarika zviuru zvisere vabatwa nechirwere chekorera munyika kubva zvachatanga kupararira muna kukadzi. Vanhu vafa vadarika zana nemakumi mashanu nevashanu. Hurumende inotiwo yapa makanzuru mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 miriyoni yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Asi vagari vakawanda vataura neStudio 7 vanoti munharaunda mavo hamuna mvura. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere ichi tabata Dr. Ranga.
Sendinoona Blessing ndechekuti dambudziko rekorera rinotoda kuti vanhu vaite mushandira pamwe, zvinosanganisira vemakanzuru, mavenda, zvosanganisira vehurumende, central government, kuti vashande vese vawane masolutions anoita kuti chirwere chisaramba chichipararira. At the same time vanhu vachikwanisa kuramba vachirarama.
Tiri kunzwa iyo hurumende iri kuti iri kuda kuti makanzuro amanikidze vanotengesa mugwagwa kuti vambovhare mabhizimisi avo. Zvingashanda here izvi?
Chinoona Blessing ndechekuti as a very short term solution maybe it can help. Unfortunately vanhu vanenge vachida kurarama saka vachada kuramba vachitengesa. Kana iri ari mafruits here avanenge vachitengesa aya mazhanje nemamango nezvimwe kuti vakwanise kuraramisa mhuri. Saka chandinofunga kuti chingashanda ndechekuti ivo vehurumende nekanzuro ngavashande nemavendors kuti paitwe nzvimbo dzekudziya dzagara dziri designated, dziri monitored, vameke sure kuti kune mvura yakachena, kuri kuitwa mahygienic conditions. And kubatsira wayo mavenda kana vaona kuti they can't be operating, then ngavachivapa means dzokuti vakwanise kurarama meanwhile.
Chii chaizvo chinokonzera chirwere checholera ichi?
Chinokonzera chirwere checholera blessing yatingati bacteria kana kuti utachiwana unonzi Vibrio cholera. And chirwere chinoparadzirwa, it's a waterborne disease, kana kuti chinowanikwa muzvinodya vanhu nekunwa. Kana utachiwana ukaenda muchikafu kana muzvekunwa zvinosanganisira mvura kana madrinks, munhu womwa ichocho chikafu nekudya chikafu ichocho, ndo zvinozokonzeresa kuti utachiwana hwekorera urambe huchipararira. Uyezve kana vaya vanenge vabatira chirwere chekorera vakasangana nevasina chirwere, vanokwanisa kutapurirana chirwere ichi, which is why it's important kuti mamezures atorwe kuti vaya vane chirwere vakwanise kuwana rubatsiro nokukurumidza, uyezve vaitwe yatinoti isolation if necessary.
Munhu angaanzwa sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Munhu abatwa nechirwere chekorera anoita manyoka mudumbu, kurutsa, uyezve kana akaramba achirutsa nekuita manyoka anoita itoti dehydration, inozoita iyo kuti blood pressure ridone. Apa anokwanisa kuita confusion, kana kutozoita mamwe maproblem ekuti mimwe mitezo yemuviri zvinosanganisira itsvo dzisashanda zvakanaka. Main symptoms anonzi maGI symptoms kana kuti zvemudumbu.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vanoti hurumende yave kungofanira kutenda kuti dhora remunyika harichashanda zvachose, nekudaro inofanira kuti munyika mungoshandiswa dhora rekuAmerica. Asi vachitaura nevatori venhau, gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti bhajeti ravo regore rinouya richaparurwa nemari yemunyika kwete mumadhora ekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Mugano.
Dambudziko raminister of finance Professor Mutuli Ncube nderekuti vari kurarama kunyika itisingazivi kuti vari kurarama kunyika ipi, nekuti vanorarama muZimbabwe vanoziva kuti ukaenda kumatax shop kunova kunotengeswa zvinhu zvakachipa maUS dollar kupera. Mukaenda kumabhenki tichiona magwaro anobudiswa nereserve bank anoratidza kuti 94% yemari iripowa nemabhenki semaloans maUS dollars. Mari iri mubhengi inosvika kuma90% yakabhengwa ayatingati madeposit maUS dollars. Makambaniwo zvakare mabhajeti avo, masales plans avo, mari dzavabhadhara vashandi maUS dollar. Saka isi takangomirira kuzongoona kunyara kwavachaita muna 2024. Yarambwa nekuti vakanyambada kuti macivil servants inotenga kupi mari iyoyo.
Vangadhinde mari yakaita sei, nekuti tiri kuona kuti ma$50 vanhu vatoramba, ma100 acho aripo aringoshandiswa seakutonzi nevanhu macoins. Zvichireva kuti yangochenji pamari dzemadhora dzavanenge vachibhadhara.
Apa haisiri saizi yemari yavangadhinda, yava nguva yekuti vipapi. Hatingataure nyaya yavakafa kune vapenyu kuti munhu tomushongedza sei kuti auye patiri kwapenyu. Iyi mari yatofa ndo pasteji yatava. Tafanira panguva yavagono iya muna January 2009, pavakaprinda mabhiera vakaprinda akazara murodhi, ndo nguva yatava iyi. Haisiri nguva yekuti 100 haisi kudiwa, savakadhinda tsavo zvinodiwa. Inyaya yekuti ZimDollar yakatofa yakavedza. Saka hatidhili nezvitunha nezvidhoma, ndo patiri apa. Mucivil servant achatambira mamillions mangani 2024, nekuti bhajeti rava Mutule ravachapresenta end of this month ndinoona ari mazitrillions and mazitrillions. Vanga vakaplana kuita bhajeti ra2024 re$33 trillion. Asi pavakazoenda kuparliament mavhiki mairi apfuura, vakazoti taakuda kuita bhajeti re$47 trillion. Asi mukandifonera next week iyo, tinongasekuwirana kuti vachanga vapfuura 47 trillion, muchaona vava kuma$80 trillion ipapa.
Ko panga gadziriswa sei ipapo padambudziko remari apa?
Iya, kuti currency yedu isichapa chidhoma. Saka ngatipoita zveUS dollar. Tozodzoka kunyenga currency yedu yeZimbabwe. Tagadzira environment. Mvura chibage chinosima mvura yanaya. Hatisimi chibage nekuti tavakusadza by force by mighty. Muri muwinda kana muri munauga achimeri. Saka ndivo zvavari kuita. Vari kuda kusima chibage chinonzi Zim dollar by force. Isiri nguwa yekuomerwa neupenyu. Saka ini ndinoziva kuti budget yavo havarishandisi 2024. Ndingatoshamisika zvikuru. Ingaita minana iya yakaitika yaibuda zvihuta mvura. Ndo ingaitika yaka. Takaverenga mubhaibheri. Nekuti Zim dollar shana next year harishandiba.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vachitaura vari parunare muHarare. Red Cross inoti Hamas yasunungura vanhu gumi nevanomwe kubva muGaza vakaendeswa kumauto eIsrael. Vasunungurwa zvizvarwa zvekuIsrael gumi nezvitatu zvina zvekuThailand. Uye Israel inonzi yasunungura zvizvarwa zvekuPalestine makumi matatu nevapfumbamwe. Chipangamazano chemutungamiri weAmerica vaJack Sullivan vaudza nepfenyuro yeNBC pachirongwa cheMeet the Press kuti America yange ichifungidzira kuti mwanasikana ane makore mana ari chizvarwa cheAmerica anonzi Abigail Eden ari kusunungurwawo nhasi. Vabereki vemwana uyu vakaurayiwa musi wa7 Gumiguru pakatanga Hamas kurwisa Israel. Mashoko ari kubva kuRed Cross anoti ichokwadi kuti mwana uyu asunungurwawo pane vasunungurwa nhasi ava. Hamas inonziwo yatenda kusunungurawo zvimwe zvizvarwa zveAmerica zviviri pane zvizvarwa makumi mashanu zvanzi zvisunungurwe pachisunungurwawo zvimwe zvizvarwa zana nemakumi mashanu zvekuPalestine. Zvichakadaro vanoona nezveutano muPalestine vanoti mauto eIsrael auraya zvizvarwa zvePalestine zvitanhatu muWest Bank kutanga nezuro manheru. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSierra Leone vaJulius Maada Bio vaudza vanhu vemunyika yavo kuti vambomira kufamba-famba zvitevera kurwiswa kweimwe kamba yemauto iri pedyo neguta guru renyika iyi. Mudunhu rekuchamhembe kwenyika dzemuAfrica zvinhu hazvinazvo kumira zvakanaka nekuda kwekupidigurwa kwehurumende dzakawanda nemauto. Vabayo vakasarudzwa muna chikumi musarudzo dzisina kutambirwa zvakanaka nevanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo mudunhu reMiddle East musina kugadzikana nekuda kwehondo, zvinhu zvinonzi zviri kufamba zvakanaka muDubai sezvo upfumi hwenyika iyi wakagadzikana. Asi kuitwa kwemusangano wezvemamiriro ekunze munyika iyi kana kuti United Nations COP28 kunonzi kunogona kufumura rimwe divi rinonzi nevanorwira kodzero dzevanhu rakaipa muDubai sezvo nyika iyi ichipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu. United Arab Emirates inoti yakagadzirira ayo kuzeya nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iyi pasina chekuvanza, uye inotiwo iri kuda kuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teerai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki cheYouth Forum chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chanasi Taboka Ncube we Studio 7 aita hurukuro namuzvare Nompilo Simanje vanorwira kodzero dzevatori venhau vachiona nezvemabasa kana kuti Africa Advocacy musangano reInternational Press Institute. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka.
Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopuwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Nompilo Simanje avo vanomirira kodzero dzevatori venhau vachishanda vari pasi pesangano reInternational Press Institute uyezve vakamboshanda vari pasi pesangano reMISA Zimbabwe.
Ini ndiri musikana akakurira munzvimbo yeShavani. Ndakadzidza pachikoro chainzi Mandala High School. I remember pandakashaya nzvimbo to another sister school yainzi Shine High School ndakachema, because Mandala High School chikoro changa chakasvoreka. Ndikati manje ndashaya kuShine High ndoenda kuMandala High School here. But ndakaenda ndikadzidza ipapo from form 1 up to A level, where I had 15 points. Sekutaura kwamaita ndopandakazoenda kuUniversity of Zimbabwe kwandakadzidzira kuita gweta. And ndadzidzira kuita gweta kudaro indakanga ndagara ndingori munhu akanga ari interested particularly in human rights work. Ndichitori mazuva angu ndichiri kuchikoro taimboshanda neimwe yainzi Bethany Project. Yakatombondibatsira pazvinhu zvakasiyana siyana during my time as a student. Saka ndakagara ndiri munhu akanga ari passionate about human rights work. Ndiko kuzosvika pandakasvika pano pekuti vamwe vanhu kana vachindiona vanofunga kuti ndiri mutori wenhau, I'm a journalist, but others also vane vachifunga kuti I'm an IT specialist because of my work around digital safety and security and cyber security. But inini basa randinoita ndinoshandisa background yangu segweta to inform my work. Inini ndinoita advocacy work around freedom of expression, media freedom, freedom of information.
Vanhu vakangonzwa kuti mune igweta vanenge vaine zvavakatarisira, kutarisira kuona munhu achienda kukoti kana kumirira vakava nemhosva dzavakapara kana kuti vari kupomerwa mhosva. Chii chakaita kuti munge muchisarudza kumirira kodzero dzevatori venhau?
Ini ndichikura sezvamataura chaizvo kuti kana munhu aita gweta, chero hama dzinofona dzichitarisira kubatsirwa kana vaita machallenges kana kuti pane nyaya dzavo dziri pamatare. Asi inini ndakati ndaita ugweta, I think chakaita kuti ndinge ndichida kumiririra vatori venhau yanga iri nyaya yekuti ndakabvira ndichida kumiririra kupromotwa kwefreedom of expression. Tichikura yakanga iri nguva ya former president vaMugabe, yatingati the Mugabe regime. Taitoziva kuti nyaya dzine chekuita nematongero enyika dzasingataurwi, chero kungoti president chaikongoti Robert Mugabe zvasingataurwi. Remember kumaraini vanhu vangotaurira pasi, vanhu vachingozevezera, especially nguva dzemaelections. So it was always an issue yandakanga ndiri passionate about, kuti vanhu havana kusununguka kutaura, to interact in public dialogue around issues that of democracy and issues that concern them, bread and butter issues even. And then ndichiri kuchikoro kudaro pakabva patangawo social media, the advancements in the digital age. I remember kwedu kushani pakaita page rakacreatwa rainzi shabani.com, page rakanga risingazikanwi kana kuti who is the person behind this page. And that page was obviously being used to spread false information, but also to tarnish reputations of young people, children, but also even adults alike. Ndipo pandakatanga kuita an interest kuti I want to advocate for freedom of expression both online and offline. I want to advocate for media freedom, for people to be able to freely express themselves, vanhu vakwanise kureceive futi accurate and genuine information.
Pakuita basa renyu iri, pane here zvamungati makadzidza mumakore apfuura, uyezve pane mashoko here amungada kusiyira vechidiki?
Kuburikidza neexperience yandinayo, I think chandingada kutaura ndechekuti background yako haina basa. Ndosaka ndati ndoda kutanga nekutaura kwandakabva nechikoro chandakadzidza nekuti vashoma vaitarisira kuti chikoro ichocho chingabuditsa someone who is now working at a global level, working with a global organization and advocating for issues at a regional level. So chandikada kuti handechekuti background yako haina chainokukonesa. Noda kukurudzirawo kuti sei chidiki ngatishandise technology kuti tiwane ruzivo online. Pane makosa akawanda ari offered mahara pasina kubhadhara. Pane maskills akawanda, pane information yakawanda. Technology iri kutibatsira kuti hatisina malimitation, tinokwanisa kuwana information inobva kunyika dzakasiyana siyana, inobva kunzvimbo dzakasiyana siyana, ende tokwanisawo futi kuinteracta nevanhu vakasiyana siyana across borders. Saka sechidiki ngatishandisei technology iyoyo kuwana ruzivo, ngatishandisei technology kuti tizviite empower.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita namuzvare Nompilo Simanje, avo vanomirira kodzero dzevatori venhau vari pasi pesangano reInternational Press Institute, vakamboshandirazve Misa Zimbabwe. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tabo Kanguve, ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero isingapedzi nguva. Ngatiwei mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu.
Muroi vawande, zita rangu ndonzi vamasunda nemhuri yavo. Ndoichida kuti mundibvunzirewo kuvafundisi nhaika. Ndanga ndichida kuziva kuti chiprofita chinoshanda sei mukati meruzhinji rwevanhu. Ndichitarisa vaprofita mawandira avakaita nedambudziko riri munyika medu, kuti imo muchinzi mune vaprofita. Saka chiprofita ichi chinogamuchirwa sei naMwari mukurarama kwevanhu vari kutambudzika kudaro? Chinobva sei iko asi kune vaprofita vanotaura nedenga? Ini ndandichida kuziva kuti chiprofita chinenge chichishanda sei mukati mekutambudzika sekwetiri tiita nguva yareba. Vawande.
Kuti betsera nemubvunzo uyu nhasi, regai tiende kuna Reverend Dr. David Simango. Tinokutambirai mufundisi Simango, makadini enyu?
Manheru akanaka baba Kwande nehama dzedu dzose dzestudio 7.
Hoyoka mubvunzo wesvondo rino mufundisi Simango.
Baba Masunda vari kubvunza pamusoro pekuprofita, kuti vaprofita basa ravo chairo nderei zvinhu zvakaita manyamamiri nerongo. Pane zvinhu zvandingada kujekesa zvakafanana nokuti kana inini ndikataura ndichiti ndiri dhiraivha kune imi baba Masunda, ndikasa kujekeserai kuti ndinodhiraivha chinyi, zvingakunetsai. Pamwe ndinodhiraivha tarakita, pamwe ndinodhiraivha bhazi. Vanhu vese ava madhiraivha. Saka zvinongozoita kuti unodhiraivha chinyi. Saka kune vanhu vanoshandisa varo kuti tiri vaprofita, asi havasi vaprofita nokuti kune zvakawanda zvinotsanangurwa munyaya yokuti kuprofita. Ndochikujekeserai kuti mukuprofita uku kune vavuki vanomhanya vakabata mureza wokuti tiri vaprofita. Kune vafemberi vanomhanya vakabata mureza wokuti tiri vaprofita. Kune n'anga dzinomhanya dzakabata mureza wokuti tiri vaprofita. Saka vaprofita vezvokwadi ndevapi? Kota nditsekerei baba Masunda, regai tipinde muBhaibheri. Pana vaKorindo wokutanga chapter 14 inotitsanangurira kuti tizive kuti vaprofita vezvokwadi vanoprofita sei, vakaita sei. Pauro unotanga ataura kuvaprofita vanove vanhu vanonamata, havasi vavuki, havasi vafemberi, havasi n'anga. Ava vanamati vari muchechi. Panoti teverai rudo mushingaire zvipo zvomweya, asi zvikuru kuti muprofite.
Mufundisi Simango, pane chakaipa here kuti tive nevaprofita vakawanda?
Vaprofita vakawanda hapana chakashata, nokuti Paulo anototi tevera rudo kana zvitoita mukwanise kuva munoprofita. Saka zvinotochiona kuti basa rake muprofita wezvokwadi nderei. Unoti iye paverse 3 muno anoprofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurairwa nokunyaradzwa. Saka ndozvinhu zvitatu zvinofanirwa kuitwa kana kuti zvinoitwa nevanhu vanonamata vari vaprofita vokwamwari. Vanoita zvinhu zvitatu izvi, vanosimbisa, kusimbisa chechi muchirungu panonzi edification, chechipiri nokurairwa kana kuti exhortation, kukurudzira vanhu kuti vasimbe pakunamata kwavo nokuita basa rakanaka vave vakasimba vasapera simba. Kukurudzirwa chechitatu nokunyaradzwa kana kuti to be comforted, kureva kuti kana uchiprofita uri munhu anenge achitoparidza shoko ramwari, nokuti iro shoko ramwari pacharo kana richiparidzwa rinosimbisa vanhu, vanorairwa, vanokurudzirwa nokunyaradzwa. Saka ndiro basa guru ramuprofita. Vamwe ava vanotemesa vanhu musoro vachitarangura zvakawanda, tingwarire kuti nyange vari mumureza wekuti tinoprofita havasi vaprofita vezvokwadi. Vavuki, vafemberi, ing'anga. Saka taona pano kubva mushoko ramwari basa romuprofita rezvokwadi. Ndiyo tsananguro yandinga kubatsirai nayo kuti tese tibve tajekeserwa kubva muNew Testament, church yanhasi, kuti muprofita kana chiprofita unosimbisa vanhu, unokurudzira vanhu, unovanyaradza kuti vave comforted mushoko ramwari.
Mufundisi David Simango, tinokutendai zvikuru netsananguro dzenyu.
Tatenda zvikuru, Mwari akukomborerei muzita raJesu.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Munofungei nenyaya yanhasi iyi? Tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chenyu neni chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda zvikuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chechitendero svondo rinouya. Iko zvino tombotarisa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Chikwanda cheHighlanders charova Ngezi Platinum 1-0, kuchitiwo Wange yaita Mangange 0-0 neChicken Inn. Capes United yarova Herentals 3-1. Mushure memitambo makumi matatu neina kana kuti 34, Ngezi Platinum ndiyo ya simudza mukombe weCastle Premier Soccer League wemwaka uno. Zvikwata zvabuda muPSL zvichienda kuDivision 1 zvinoti Black Rhinos, Triangle, Shisham neCranbourne Bullets. Zvikwata zvina zviri kutarisirwa kupinda muPremier Soccer League kubva kuDivision 1 gore rinouya zvinoti Chegutu Pirates, FC Arena Movers, Tel 1 ne Tenex. Asi kunyangwe zvakadaro vatsigiri venhabvu vachine misodzi pamatama mwaka uno zvichitevera kushaya kwevatambi vakambotambirawo chikwata chema Warriors ne Dynamos ne Highlanders vanoti Raman Gumbo pamwe chete na George Chigova uyo akaradzikwa kuchivhu nezuro. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende iri kukurudzirwa kuita hurukuro nevanotengesa mumigwagwa kuedza kupedza dambudziko rechirwere chekorera, icho choramba chichipararira zvinotyisa munyika. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo mutulunyuve voshorwa nevamwe nekuda kuita budget mumadhora emunyika kunyangwe dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti dhora remuZimbabwe harichisina simba uye hurumende yave kukurudzirwa kuti ingoshandise rekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.